Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vashora zvakare kupinda nechisimba kweRussia muUkraine vachiti kutyora chibvumirano cheUnited Nations Charter icho chinorambidza kupinda mune dzimwe nyika nechisimba. Vachitaura kumusangano wechimakumi manomwe nesere kana kuti 78th United Nations General Assembly kuNew York muno muAmerica nhasi, vaBiden vati nyika yavo yeAmerica inoremekedza zvikuru chibvumirano ichi, icho chinoremekedza ivhu redzimwe nyika kusanganisira ivhu reUkraine.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine.
Mubatanidzwa wepasi rese neAmerica unoda kuti hondo iyi ipere. Hapana nyika inoda kuona hondo iyi ichipera kudarika Ukraine. Tinotsigira zvakasimba Ukraine mukuedza kwayo kuunza nzira dzekutaurirana dzinounza kuyanana nerunyararo rusingaperi. Russia yoga ndiyo ine chekuita nehondo iyi.
Vatu vaAmerica iri kuita zvose zvainokwanisa mukupedza dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze.
Nowhere is that more critical than accelerating the climate crisis, than the accelerating climate crisis. We see it everywhere.
Kupisa kusati kwamboonekwa mupasi rose kuri kuitika muAmerica neChina. Moto iri kupisa masango muNorth America neSouthern Europe. Makore mashanu ekusanaya kwemvura mudunhu reHorn of Africa. Mafashamu akauraya zviuru zvevanhu kuLibya. Zvese izvi takazvibatanidza, tinoona kuti pane nyaya yakatimirira. Kana takatadza kuderedza kushandisa kwedu marasha negasi, totanga kudzivirira pasi redu.
VaBiden vati vaAmerica inotsvaga nzira dzekukwikwidzana nadzo neChina dzisingazoita kuti pave nekusawirirana, vachiti nyika yavo ichaita zvose zvinoita kuti China imire kushandisa chisimba nekutyisidzira, uye ichaita zvose kuti pave nekugadzikana. Vachitaurawo kumusangano mumwe chete uyu, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vashorawo kusagadzikana kuri kuonekwa mupasi rose, vachiti kunze kwerunyararo vari kuona kutowedzera kwenyaya dzekupesana, vachipa muenzaniso wekupinda nechisimba kweRussia muUkraine pamwe nekupidigurwa kwedzihurumende kwedunhu reSahel muAfrica.
As I told in the G20, it is time for a global compromise.
Sezvandakambokuudzai kuG20, yave nguva yekuti pasi rose riwirirane. Zvematongerwo enyika ndezvekutowirirana, kudyidzana kuwirirana, utongo hunoshanda ndehwekuwirirana. Vatungamiri vane mutoro wavanofanira kutambira kuitira kuunza runyararo nebudiriro zvinogutsa munhu wese.
VaGuterres vatiwo nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze inoda kuzvipira kwenyika dzakabudirira, vachiti vakawanda muAfrica havasati vave nemagetsi zvinoita kuti varambe vachishandisa marasha anonzi anokanganisa mamiriro ekunze. Nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vanoti mashoko ataurwa navaBiden pamusoro pehondo iri pakati peRussia neUkraine akakosha zvikuru, sezvo hondo iyi yakonzera kutambura kukuru mupasi rose.
Mashoko makuru chaizvo avataura anoratidza rudo rweAmerica kumatambudziko epasi rose kuti ange achigadzirika. Vanyanyo kutaura vakanangana nehondo yekuUkraine vachibata ivo bumbiro romutemo uri muUnited Nations unobata Russia kuti zvairi kuita kuUkraine zvakaipa.
Sachigaro veCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vatiwo.
Mashoko ataurwa navaJoe Biden anofadza, anoratidza kuti vaJoe Biden vane umhare hwokutungamirira. Zvakakosha kuti nyika hombe dzinonzi masuperpowers dziitewo dzichitarisa nyika diki, kana kuti vanhu vaya vanenge vachidzvanyirirwa zvakaita Russia kuti inoenda kunopamba imwe nyika diki iri pedyo nayo.
Asi nhengo yeZANU-PF mudunhu reBritain vaMarshall Gore vanoti America nedzimwe nyika dzekumawirira ndo vakakonzeresa hondo yekuUkraine neRussia.
Kutaura hakurambidzwe, but chakakosha kutaura zvinhu zvine hunhu. Maonero andinoita zvangu inini ndeyekuti vatungamiri veikwamuri ikoko vanotarisira vamwe vese pasi, ende iyo mafungiro avo nezvavanoita ndozvoti zviite. Asini handiwirirani nezvavanotaura, ndinopikisana nazvo pakuti hondo iyoyo tinoona kuti ivo ndo vakaikonzera nedanho ravo reNATO kuti vaharambe vachienda kune nyika dzakawanda wanda vachinopindira kuti vaite zvakonzera mirishonga. Saka mirishonga iri kuitika kuUkraine nekuRussia. Ini ndinoti maonera angu chaiwo chaiwo ndivo ivo varidzi vemirishonga iyo, ende dai vamira zvavari kuita izvozvo pasi renyika rese pane tarunyararo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura kumusangano uyu nemusi wechina. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin, mutungamiri weChina vaXi Jinping pamwe nemutungamiri wehurumende yeBritain vaRishi Sunak ndevamwewo vatungamiri wedzinyika nedzihurumende vasiri kupinda mumusangano uyu vatumira nhume. Dingindira regore rino rinoti Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity, uye rakanangana nekuumba, kuvimbika pamwe nekumutsiridza kubatana kwepasi rose.